extremely privileged. But we also find out the fifth. Now we know that Pane, Tari, Siro, Yokuti, Munu, we start to come from that by you. And then we start to come from the Varkuchka, Varkuchka, you know, a level of nervousness. And I think with Nandine, a level of worry, which one you are, that's what you are. So, there is one thing that is a responsibility of which any in the end of the day, I could write down one, which is that by one is zero around 2 p.m. time here, actually a little over 2 p.m., so over 24 hours. My symptoms, they kind of hung away, so I was going to go to one, and I'm one of those doctors on one which guy, by even though she's by one, but so I'm going to go to one, and I had a little bit of, then you know, just near zero, but nothing much. So far, they said to my symptoms, I don't know that the first 3 days after the vaccine, and I'm into the first 24 hours now. Mangwana came to about the South Oshanda again. So no fever or anything, and I feel fine. So just looking forward to the opportunity to take care of people.
Murienyu irikunzwa sei nezvamaita izvi?
Vanhu vari kuitya kind of. I just think zvongoita vanhu vangoita nervous. Saka namhama vatangokuta tingofonawo mavhidhiyo tingoshandisawo WhatsApp iyoyo tingotaurawo nawo achingotiona as long as vanhu vari kuona kuti ukurarama upenyu hwako the way that you've always done so. They're comfortable. Vanhu vangu vachitya kucheka mazombie. I'm still here. Ndokunyatsotaura nemi sematsaurira andinoita every day. My limbs feel fine. Ndinotya COVID. COVID ndoyakandityisa zvatakaona muna March, April ndozvaityisa. Saka kufunga kuti ndingatye kunobayiwa jekiseni ichakwanisa kundipreventa from dying or getting ill or spreading the disease to my friends and family. Changatimbori chinhu chandichikaoma kuti ndidecide because COVID ndoinotyisa kukunda kunobayiwa jekiseni. Even kana kutya kuti pamwe chichazoitika in the future. You know, ndakaverenga mapapers achona. We've had a lot of education on this. Takataura nemavistatas achona vakashanda nevaccine yachona tikataura nawo tikavabvunza maquestions ekuti ndakagutsikana kuti zvavakandiudza or zvatisinge tarisira looking forward. Those are very, very, very minimal things to worry about. Saka hama neshamwari, I'm reassuring them daily and kana kutaura nawo ndichiwana kuti ndiri ini ndiri safe. So why would you not be?
Saka zvii zvamungakurudzire kune vamwewo vari kutya kubayiwa nhomba iyi?
Inini what I would encourage vanhu kana kuti kurudzira vanhu and ndinzwisisa kuti vanhu vakawanda vanotya. Purpose yekuti tisusu tinobayiwa kana kuti nditaure nevanhu handisida kumanikidza vanhu because this decision yemunhu nemunhu nemunhu utazvikreeta. I think as chiremba or even kana munhu akabayiwa even just as a semunhu independent on kuti ndiri chiremba ndakaverenga mabhuku achina whatever. Ndingoriwo munhu like everyone else, right? Ndakatorwarawo nayo COVID yachona. Kune vamwe vanhu vari kurarama ndovo thinking kuti just because wakaita COVID you don't need kunobayiwa. And that's actually not true. Kurwara nacho chirwere chachona only protect you for about 2 to 3 months. So at this point, most people will probably benefit from the vaccine. And kana vakaistadza vanototi yes, it's recommended kuti vanhu vabayiwe.